Mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 13 December 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu US$65 million. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanozivisa kuti vabatwa nechirwere checovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevasere 4738. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matanhatu nezvisere zvine zana nemakumi mana 167140. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvitanhatu nemakumi maviri 3,956,020. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevaviri 2,976,972. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano rinobatsira nezvekudya pasi rino reWorld Food Program rinoti kutanga kwemwedzi uno kusvika muna chivabvu Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu emadhora ekuAmerica US$65 million kuti ribatsire vanhu munyika nezvekudya. Kunyangwe vamwe vachigunununa kuti panoitwa zvematongerwo enyika pakupa vanhu chikafu cheWorld Food Program, mutauriri wesangano iri vaThompson Piri vanogara vachiudza Studio 7 kuti vanenge vaona vanenge vachiita uhori vanofanira kuvamhanharira kwavari voferefeta. Vanoti vane matanho avakatora ekuona kuti hapaitwe zvematongerwo enyika. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kuvatori venhau vakafanira kubata chigaro chemukuru weUSAID muZimbabwe vaZeb Simpson vakati America icharamba ichipa rubatsiro rwechikafu kune vakatarisana nenzara. Vanotiwo vacharamba vachivapa zvikwanisiro zvekurimisa kuti vakwanise kurima nekuriritira mhuri dzavo. Mukuru weWFP muZimbabwe Mai Francesca Edelman vanoti zvirongwa zvekubatsira vanhu nezvekushandisa kuti vazvirimire zvakakosha nekuti zvinowanisa vanhu chikafu pamwe nekuti vasarambe vachirarama nekupema. Vanotiwo zvirongwa izvi zvinobatsira vanhu munharaunda dzavanogara kuti vashande pamwe mukuchengetedza zvinhu zvavo pamwe nekushandisa mari izvo zvinoita kuti vagare zvakanaka. Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti zvinofadza kuti WFP yawana mari yekufambisa zvirongwa zvayo muZimbabwe.
Zvinofadza kuti vawana mari iyoyo kubva kuUSAID. Zvakureva kuti zvirongwa zvavakaronga zvakubatsirwa kuti zvibudirire nemari iyoyo yabva kuAmerica. Saka zvinhu zvinofadza izvozvo. Isuwe WFP takanga tatotaura navo masvondo maviri apfuura vachitiudza zvirongwa zvavainazvo, vachitiudza zvakare kuti vane mari dzakamirira dzinobva kunyika dzakasiyana siyana. Saka tiri kuona kuti chirongwa ichocho chaakuzobudirira kuburikidza nemari iyoyo yabva kuAmerica.
Mari yakapiwa WFP iri kushandiswa pachirongwa chayo cheUrban Resilience Building Program, icho chichabatsira mhuri zviuru zana nemakumi masere mumadhorobha nemaguta gumi nemapfumbamwe. Dzimwe mhuri zviuru gumi nezvina kubva kumatunhu masere dzichabatsirwawo pasi pechirongwa cheWorld Food Program Food Assistance for Assets Program. Pasi pezvirongwa izvi vanhu vanopiwa unyanzvi munyaya dzekurima kuti vakwanise kuwana chikafu chakakwana chekudya nekutengesa kuti vararame kunyange pakaita nzara kana matambudziko akaita sekushanduka kwemamiriro ekunze neCOVID-19. VaMavhima vati pavakatsvaga rubatsiro kuWFP paive nevanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vaida rubatsiro, mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vari mumadhorobha, asi vati uwandu hwevanhu vanoda rubatsiro rwadzikira chose zvichitevera goo rakanaka. Asi pachine vamwe vakawanda mumadhorobha vari kuyaura nenzara sezvo vasina pabasa uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Vamwe ambuya vemuHarare vasina kuda kudomwa nezita vati vave nenguva vasati wana chikafu kubva kuhurumende kana kubva kuzvirongwa zvakaita sechiWFP.
Kana kuti kutambirwa kupa hatina, takangoona vamwe vari kupiwa $240 pakandai ndinoti kuti
Amai Linda James vekuEpworth vaudza Studio 7 kuti vari kuda rubatsiro asi havasi kuruwana.
Izvozvo izvi zvatooma pakunana April May kuti emboendawo mapurasini ndichinonhonga nhongo shibage imomo makapedza kukohwa nevamwe bate zvinozvi hazvina kutombomira zvakanaka.
Izvi zvatsigirwa navaPeter Nyapetwa avo vati pari kuitwa zvematongerwo enyika pazvirongwa zvakaita sechiWFP nezvimwe.
Jiko iri takatomboritaurira kuna implementing partner wacho Dan Church Aid Residents Association emwebwezi, but tiri kuona kuti pari kutonetsa zvokuti tinoresa petition kufood program yacho WFP varidzi vechirongwa kuti kana zvichibvira vamire vatange panyuwani.
Kunze kwerubatsiro rweWFP, hurumende iri kubatsirawo vamwe vanhu maguta nekumusha, asi vaMavhima vanoti zvirongwa zvese zviri kuitwa pachena pasikatariswe kuti munhu ndewebato ripi.
Ukaona muri bato riri kutonga imi muchida kuti muwane mavhoti 5 million, mombotarisa kuti uyo iko zvino ari kuMDC tsanga hatichamupi. Zvinenge zvichireva kuti mavhoti acho hamusi kumadaka. Saka isu hatitarisi kuti munhu ari kupi, tinongopa.
Asi pane vamwe vagari mumisha yakaita seBudiro neMufakos vanoti vakanyimwa mbeu nefotireza pachirongwa chepfumbudza iyo yakapiwa vanhu paMufakos muri imwe sekondari. Muri mamiriyoni matatu mumaruwa nemadhorobha dziri kupiwa mbeu nefotireza pasi pechirongwa chepfumbudza kuti dzikwanise kuzvirimira chikafu chekuzviriritira. Chirongwa chekubatsira vanoshupika mumadhorobha emunyika chakaparurwa muna 2019 neUNDP neUNICEF mumushandira pamwe nehurumende yeZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti vabata chirwere cheCOVID-19. Vachinyora paTwitter pavo, hofisi yavaRamaphosa yakati vaRamaphosa vari kuzorora zvakanaka kuCape Town uye vaisa basa rekutungamira nyika mumaoko emutevedzeri wavo vaDavid Mabuza kwesvondo rino. wa Ramaphosa vanonzi vakabaiwa nhomba dzavo dzeCovid-19 asi vakatanga kusanzwa zvakanaka nezuro zvichitevera gungano ravakaenda vekurangarira vaimbovemutevedzeri vomutungamiri wenyika vaFW de Klerk vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nava Ramaphosa zvokukurumidza kuzivisa vanhu venyika yavo pamusoro pedambudziko iri chidzidziso chikuru kune vamwe vatungamiri vanorevera vanhu nhema vachivanza zviri kuitika vachiti zvaitwa nava Ramaphosa zvichabatsira kudzidzisa nekukurudzira vanhu muSouth Africa kuti vabaiwe nhomba.
Hongu tasvitswawo kuti mutungamiri weSouth Africa Ramaphosa wa testa positive nechirwere cheCovid. Izvi zvaitika musure mevha wanika vari pagungano rekurangarira aimbova mutungamiri wenyika vaFrederick de Klerk. Kunyange zvazvo papachinzi vanga varipo vakateedzera mutemo pamusoro pezvinofanira kuitwa pamagungano ese nekuda kwemacovid restrictions. Asi mutungamiri wenyika vawanikwa vachizonge vachibatwa nacho chirwere checovid ichi. Izvi zvazvinoreva ndezvekuti hakuna angasiri akadziviririka zvekuti haangabatwe nechirwere checovid-19. Ndoo zvandingataure pamusoro pezvaitika izvozvi.
Vanga vakabayiwa nhomba dzavo dzose here vaRamaphosa?
VaRamaphosa vakabayiwa nhomba dzavo dzese uye vakatombenge vatestwa pavakaenda kunyika dzekumavirira vachizonopesa nekuSenegal vachidzoka. Vaitestwa pese ipapa vachionekwa kuti vanga vasina denda asi nasuno. Pavanzwa kusanzwa zvakanaka vakatestwa vabva vaonekwa kuti ayo denda iri rakavabata. Nyange zvazvo vatauri vehurumende vari kuti vari kunzwa is in high spirits asi chavataura pachena ndechekuti ayo denda recovid-19 rinenge rakavabata.
Profesa Mukonza, kana mukatarisawo kuti pavangozviziva vaRamaphosa vabva vaudza nyika yavo yose kuti ndo zvavawira izvi, munofungei namaitiro avo aya?
Maitiro avaita aya maitiro anoratidza utungamiri hwemhando yepamusoro, nekuti kune dzimwe nyika dzatinoziva vatungamiri vakanzi vabatwa nedenda irori vanonyepera sekuti havana kubatwa. Izvozvo kubuda pachena ikoko kunogona kutobatsira vana venyika yeSouth Africa kuti vazive kuti denda iri riri kukozva ichokwadi uye harisi kusarura. Saka munhu wese anofanira kutochenjerera pamaitiro aanenge achiita zvinhu zvake. Pakanzi vanhu ngavapfeke mamaski, vanhu vanofanira kupfeka mamaski nekuti denda iri harisi kusarura. Vanhu vakanzi ngavabayiwe, zvinotoda kutoti vanhu vatoona kuti vabayiwe nekuti denda iri harisi kusara. Nezvimwe zvese zviri kutaurwa pamusoro pekudzivirirwa kwedenda iri.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. VaJacob Mafume vakadzokera kubasa ravo sameya weguta reHarare zvichitevera kupera kwemazuva makumi mana nemashanu avakange vambomiswa kushanda pamusoro pemhosva dzeuori dzavaipomerwa. Gweta ravaMafume vatonderai padasara vaudza Studio 7 kuti pakagara pasina mhosva yakaparwa vachiti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo havana kukwanisa kupinza nyaya iyi mumatare edzimhosva munguva iyi, zvinoreva kuti vaMafume vakange vakasununguka kudzokera kubasa ravo. VaBatasara vanoti vachipinda musvondo rechipiri vaMafume vadzokera kubasa havatarisiri kunzwa kubva kuna vaMoyo sezvo zvipanga mazano zvavo zvichivaudza kuti hapana mhosva iripo.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vakadzokera kubasa kuti vanoenderera mberi nebasa ravo rehumeya mushure mekunge mazuva esuspension yavo adarika. Mutsara rakuti mia waka suspect wana minister ve local government national housing wa July moyo bachi nziyo slani nyaya zao za katui ku matarezi mosa za wainzi saka waka suspect wa mutemo waka suspect wa kuti wa suspect wa unoti wano suspect wa for kwe mazua anoita yu 45 mazua aya 45 asata apela parufa wako ya unga nituwa inonzi tribunal inoona ne zinya yato yoto watu unga yu wabafume basa yu kwa ukansela ito asina kuitika saka kana sina kuitika mtemo unoti wabafume wakukera zakare kupasa lao wabanga wai naro wasa tira wasa spendwa ego mea we kutale ala saka ndoo saka itika mea waka tukera kubasa musule mekunge cha nyorira vanywe kutawna si taka nyorira tamba kuna town clerk kichimu sekete suho kichimu sisa kuchimea wako tuka kubasa ni saka hizo si mea we harare watu lipa basa wano mfano wakungu wari kuwekshop ye local government yacho ya wari kuto wita basa ero rosa mea
palacha maki manzo aere kubaku rubende kana kutikuna minister moyo pamsoro penya ya iji
palacha chati tanzwa ndi andifungo kutipane chati tanzwa ne kutivo minister waninga waini ma advisors oo avu aduona nesu temo anu mauza kuti apana chume cha wano kwanza kuti vaiti kana mazwa chinga apana 45 pasina cha itwa kure wa kuti mbea wano ngewane kodzele kuti vachitoka zwa wako basa saka ndooma mira saka ita esinesu tende asari tanzwa kuti iwo wano ngewane zwa wano ngevasita hile kuti wazo ita asi atifungu utipanisha wanga ita ni mtumutia mwondeko wakawasi
abo wange wari gweta ramea wegutare harare wari Jacob Mafume watu ndire badasara wari parunare ku harare ne studio 7 jombo tarita zirimu mapepa nao anasi Tuesday rino tinengo ya kereke ye Joane Masowe va atirarame momberume avo vari kupomerwa mhosva yekuita zvepabonde nemwana asati abva zero havasi kuzikanwa kwavari gweta ramomberume va Brian Majamanda vaudza Newsday kuti havasi kuziva kuna momberume muNewsday makare mwana musikana ane makore mashanu akawanikwa akafa kunyanga imwe mitezo yemuviri yake isipo mune zvinofungidzirwa kuti ndezvemushonga mapurisa anoti ari kuferefeta nyaya iyi Bulawayo 24 News rinoti vachangodomwa kuva mutauriri webato rezanu PF vaChris Mutsvangwa vari kunzi vanoda kuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika izvi zvakaziviswa nemumiriri muparamende weNorton Vatemba Muliswa yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
samara pastudio 7 nevatereri mese ini ndinonzi nyamukondi wakuno kusouth africa ndakatorejista kuvota nyaya yangu iri pa nemukomano aitamba bhora ndofunga akaona Tracy COVID rachiituhwina achibva angoitwa ministe akati nega nditange ndiite ndiri president hazvishandi kana pfungwa yake iri kuchinja kuti ZANU-PF haichaiti anongoya kakune vanhu chamusabhira nevanhu is not a secret unouya ikoko ukambena uriko vanhu wokufanira uriko kubozwa wakazvimiririra watodoza vadi upita ndofu rudo rwese rwataiva navo narwo newe rwapera chinja maitiro apa
morning mamuka sei vamushamarari mose panatanonoka wande nevese vatinoziva nevasingazivi ndinoti pavanhu vezanu PF Masaramba wati nyomba chongrai. Shamisa every time. Laka panina shamisa chongrai. Masaramba wati nyomba shamisa. Shamisa is not a president. President ndi Mnangagwa. Ivo vanongoti chijiki chaitwa ni MDC. Vanoramba wati kuzvimhanyisa. MDC azvodai. Yevaita huru. Ivo vakaputsa mota dza shamisa. Hakuna kana vanhu vakasumba. Kana vanhu. Dai anga vari vanhu MDC. Achidai kuzanpf dai vakazara nyika yese saka ndinoti zvakadai pazanpf musarambe muchishungudza vanhu veZimbabwe mutiri vanhu veZimbabwe tiri zvizvarwa veZimbabwe shamisa mwana veZimbabwe saka mwana wakazvarwa namai yake sezvo makaita musaramba muchimushungurudza tete mukomana ngaapinde ngaapinde shamisa forward no turning back musachichidzigwa nezanu hanzi kana rakwata richaiti mbodza tiri charamba tichingoti shamisa shamisa nero
Magadi Vashamara River Studio 7 Pamoche Tanavanotere Vachirungwa Zitand Nonzi Masi Dr. Andrugno Jobeki Tapinda Mzororo The Christmas Astapinda Tini Msulti Pamatama Mugdako Kuraskirwa Negamba Redu Vati Wama Finga Chukwadi Taraskirwa Vaka avamkwate wa mavinga Zorora imurugare ruashi Tarasikirwa chaizo Shino raza kurasikirwa ni munu anenge imini Muri ingaicheme inetariro Mwari avanyaraze Ndatenda shangu
Magadi pa studio 7 hapo Vashamara remose tino kutendai ndoda kutaurawo ndinonzi Makoni Severino ndoda kutaurawo pamusoro pemurume anoti kubva zvakapinda vachamisa mapotholes akabva azara mumatown chaanofanira kuziva ndechekuti road dzinoitwa nezinara ndo inokolekta mari dzeroad saka chamisa haashandi kuzinara chamisa hasi chini kuzinara zvino rodhi dzinogadzirwa nezinara ndozvo anofanira kuti azive izvozvo kana achida kuziva nezvekuti mapotholes anofanira kuitwa naani aende kuzinara
makadiko vana jonga ndini gogo toda zvangu kutaura pane vari kuti hazvina mhosva kuti vakarega kudaidziwa kumusangano unofunga kuti kana uine pfungwa dzakazara chaizvo ungati handina basa nazvo udaidziwa kumutambo womuchadho womwana wefriend yako girlfriend yako mwana wake anochata orega kukukoka unonzwa sei kunyepa vari kurwadziwa kuti vakasara sei vamwe vachikokwa manikidzowa wese akakokwa iwo ndokusiyiwa nokudawo kuti havagoni kubata vanhu zvakanaka
Kwazwai pa studio 7 hapo. Ini ndiri kugokwe. Ndiri kurwadziwa nenhau yemasoja nemapurisa vavakuita maarmed robbery. Haisi mhosva yavo. Vanofanira kutichengetedza hongu. Asi haisi mhosva yavo inhau yenhamo. Nhamo ndiyo iri kuvaitisa zvese izvozvo. Vamunangagwa nzvirai vanhu tsitsi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vatereri munofungei nechristmas nenyuwere yegore rino tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mepo mupengo kana kuti tornado yakavhuvhuta mumatunhu matanhatu ekuchamhembe kweAmerica yauraya vanhu zana kusvika pari zvino vanoona nezvekubatsira vanhu mumatunhu awa vachiti vanotarisira kuwana vamwe vafi matunhu eArkansas Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi ne Tennessee. Aka virimba ne mepo mpengo yakauraya vanhu nekuparadza maguta nedzimba zvakanga zviri mukwararayo. Zvichinzi pari zvino vazhinji vakafa vanga vari mudunhu reKentucky. Mapazi ehurumende nemasangano akazvimirira anobatsira vanhu panguva yenjodzi ari kuedza kubatsira vanhu vasisina misha zvokudya kana mbatya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vachaenda kunozvionera kusakadzwa kwakaitwa matunhu awa, asi vachiti pari zvino vaudza mapazi ehurumende yavo kuti aite zvose zvinofanirwa kuitwa mukubatsira matunhu awa. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muMississippi vaBlessing Dembo vaudza Studio 7 kuti sekuziva kwavo havasati vanzwa kana pane chizvarwa cheZimbabwe chakafa kana kukuvara mumhepo mpengo uyu.
Kwandiri manje manje kuri right kuri safe the south kupura kwa but area yakafita chindowa zvawanda ndaigara area yacho nda recently moved from there, and actually I was on my way going there, and I had to stop because I think whether I'm necessary, I'm just not going to go there.
Chinsa makawona, chinsa kaitika.
Kune vandata nao, pane mazimbabwe ndata nao, waru St. Louis, neku West Kentucky, ndo waru untaro, I think ma kukani zanyo ya masairin, stereki masairin na metika kankana kwa kwa matonedoza. So, ndo waga nisa usiku, wachungo zwoji, asi area kune mazimbabwe ndata nao, ndunya zuziwa, zakaitika nyo msaida, ndunya zuziwa nanga. One, akato driver, achiva upira kwa wanga, achenda sama amu na angai St. Louis, ndia tu ndia akato phone era ina isho toro, kwa ipa kuna, this time kwa ipa, angai nda ku mshopi mnoji kwa mtipo, ndoko akazo, bato zonji take cover, ndi heri kutuwa ya muno. Chala hii ndo bata ama nga mbuta take cover, nga akato driver kapa, kwa achenda kumba, kwa nga kwa iti kwa mkuri safe. And few minutes later, and we were there. If one of our window, just charo sara chitoro, and then we do a majority very safe way to go.
Munga zauti iko zino pasava nwangani nenyaya edu tumpengweri.
The last thing I announced was one area in Kentucky. Konandru forongi njenda, but kwa nuzi kuni at least 70 people were fed dead. At the time, that is the last I heard yesterday. So I think the number might have gone up.
Zvino Radembo, mungazivawo here kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munzvimbo idzi zvakamira sei? Pane akakuvarawo here?
No, as far as I understand, not a single one, any casualties that it can start. But I think it has some more inquiries. I think there's a few people. Chamachanya unisa kuti network pazvakaitika network vanhu vanga vari mairi yayo havangasuriko batikana pafoni because I think yakadisruptors vesema network emafones internet service.
Pane zvayambirwa vanhu here na gavhuna kana kuti nehurumende yemudunhu iri pane ramangwana kuti vaite?
Andina updates chaishayo kuti chicha nyacho yasvika papi, but in most cases kana zvatoda so panonzopinda vefima ndo vanonzoita take over and kana vanhu vane dzimba dzinenge dzapwanywa kana kudindini vanopiwa advice yekuenda kana kunotsvaga kunenge kuri safe. Kwese kwanenge waenda kuri safe usually vanozopedzisira vaitwa compensation yemari kana kubhadharawo mahotels kwese kwese kwavanenge waenda. Saka as long as one worry about the new, I think we should not worry about.
Asi inine muri muri raite yu muna kusangana ne shakanya sakoma.
Aiwa, zvinavizo purani kwa tirisha kwa zvinamba. Tinenge ichiri safely disusu.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reMississippi vaBlessing Dembo vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi matatu nevasere 2138 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano re World Food Program rinoti Zimbabwe inoda rubatsiro rwemari inosvika madora ekuAmerica mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu US$65 million. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vanozivisa kuti vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.